semapurisa tiri kuongorora nyaya yemurume ari kunzi adona kana kuti apunzika achibva pa 9th floor yepa Club Chambers muHarare mangwanani pamanguva dza 11 ndokubva afa. Saka mapurisa vari kuongorora nyaya iyoyo kuti chii chaitika, zvafamba sei.
Tiri kunzwawo kuti mudzimai wavo anenge anga aripo, icho kwadi herecho?
Mukuongorora imomo ndo munozoburitsa kuti zvaitika ndezvipi, kana ashaika ndiani. Zvese izvo ndosati atitisi tiri kuongorora. Saka toda kungotitaure kuruzhinji kuti hongu pane munhu ari kunzi afa adona pa Club Chambers muHarare, ndonyaya tiri kuongorora iyoyo.
Saka hapasati paziviswa kuhama dzake kuti ndiani mufi?
Izvo munozotarisira kwatiri mukufamba kwenguva kuti tinenge tava nezita here kana kuti kwete.
Asiwo Chief Superintendent Nyati, ivo vakawaza vanga vachimbotaura kuti pane vanhu vanga vachida kuvaita kafira mberi, ndeimwe nyaya yamuri kuongororawo here?
Blessing, isusu zvatataura semapurisa ndo zvatinomira nazvo kuti tiri kuongorora munhu ari kunzi apunzika kubva pa 9th floor muna Club Chambers muHarare akashayika, ndonyaya yatiri kuongorora iyo. Zvizhinji zvakawanda kana kuti zvinotevera tinozozvitaura tapedza ongororo yatiri kuita.